Nau ze Studio 7 muchidimbu zim minute zichibva kumuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri nichitoye zvine zviri munhau dzedu dzanhasi na 7 pm. Bato reMDCT roenda kumatare nechishanu richiramba kutambira zvakabuda musarudzo. Asi NCA inoti MDCT inofanira kutambira zvakabuda musarudzo. Bemabhizimusi vochikira kuti upfumi huchaenda kumawere. Zifa inoti iri kugadzirira kuendesa mapepa eAsia Gate mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa neni Jonga Kandemiri naBlessing Zulu musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8:30 pm apo tichakurukura nezvakabuda musarudzo izvo zviri kurambwa neMDCT. Tiri kubvunza kuti MDCT yoenda kumatare here kana kuti kwete.